Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17, 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira, upenyu hwavari kurarama huri kudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mbaiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumhana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya vadzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuBorodo Brook iri kunetsawo sezvo muzvare Mbaiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vaende kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvare Chiwenga vataona nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutonga kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta ravachiwenga vaWellington pasipanodya. Vapasipanodya vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. Vanyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi wemuvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana. Asi kana pasina chabuda panyaya iyi, nyaya iyi inezenge yotanga kunzwikwa mudare nemusi wechipiri. Kunze kwekunetsana panyaya yekurambana iyi, muzvare Mbaiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri, imwe yekuburisa mari munyika zvisiri pamutemo, imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vadewa Mavinga.
Hongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurirane mune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo, zviripo izvozvo kuti mhuri dzinopiwa mukana wekutaurirana. Asi tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida parenge pavakuti pamwe pane vari kutya kuti hapadza pfukurwa pachivara kana kupfumurwa kungazoitwa kana nyaya yaikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane, asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tinokana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezviti kwete kutasa kuti ane masimba anekunda mwende upi uye zekana wana zika zitaura na kumjoto matari shaminga shawirirara wa sachona zikafana kuchivike zazi sora na kutishwe pimiria nebara kutu ayo izu shakanaka kuitra kuti pasa wane 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 uzoti mangwana ayo wandakambu nikizwa kana kuti nangandisina kubutikana ndika kukwara zvakana kira zvakare ndechekuti zvine mabhuta mukati emati ese izvo zvinoita kuti mati ese agone kuona kuti kodzero dzavo neishumiro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzemadzimai panyaya iyi.
Saka apa magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoriranwa pasi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese
hongu asi kana magweta achitaurira navane vachiita zvavanenge vatumwa magweta pachavo dzinenge dzichingovanhumi havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndo zvatinoda vachizotaurawo kuti mutemo unoti kudii ndopanokoshera magweta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Human Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha maofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Asi mapurisa aya hapana chaawana paMorgan Tsvangirai House. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na 4 PM ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwema awa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kweMorgan Tsvangirai House vasemudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirawo kusecha. Tikatokumbirawo tsamba yenyu nombo vatipa iri timu yanga yakati wandei. Then vaita barricade paHarvest House pese kusvika kwaoke pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda vatatenda kupinda 10 vanhu kuti vakwanise kusecha zvari kutsvaga zvari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha hapana chavati vawana ende hapana chavanoona bhozi hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC iite kunge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa. Taurai Chava anotipanyaya inotevera.
VaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruva ekwaNemangwe kugokwe South. Vatsikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndune manza yakanaka ndodzidza kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvimurivo zvanga zvakakushwa namadhamu, ndodzoka kubasa. Hazi kuti ratokwadi zvinhu zvakaoma. Sara reda ikwani, ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kumugeza teachers college. Akatanga September. Initially takapata 1.6. Ndobvakwa kodi wa top up ye 800. Saka yese for the term yakaita 2.4. Tisingaverengi mama provisions yaanoda. Then for this coming term yatukupinda iyi pari kudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira, mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti murierane nekuti muri aizvizivi kuti mari haikwani. Inenge ichingoda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi. Asi dambudziko ratava naro mainde yekuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Zvotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tukupiwa $13 iri kunzi irua allowance. $13 haikwani kuti titenge kana lofu rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalari yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tiri kuwana chinotibatsira kumaruwa. Nokuti sevanhu vekumaruwa hatisi kuwana mukana wekuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende ndaya tarisawo maizvi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti paruwa allowance.
Muzvare Lini Yankiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwachirumhanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Nkiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kwekuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasi pasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvare Nkiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiuru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri ine vanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura, hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi, kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe, ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza. Kuti tinzwe zviri kuitika, Michael Oyo Studio 7 abata vatarisai Madochi mubereki ane mwana ari kusanyati.
Dambudziko ririko anongosvika zvinhu zvakaoma kudaro, vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa zvinhu hazvizi kutengeka. Mabhuku anodiwa taitai mabhuku ngaawanda ari kudiwa apa asi kutengeka. Zvikoro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu. Taimu yacho yanokwidza isiyo manjee.
Pamakabhadhara school fees makabhadhara mari?
Yanga iri 150.
Ndiyo yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here? Nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees.
Zvanga zvakasiyana
mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza?
Nyaya iripo manje kana kuri sekwedu kumusha anga chingondoyai nemabhemba kumuzosakura. Kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina mari, tisati anenge achingostiraika. Asi kundoyai nemapabva nezvakati nekungodhurisirana chikoro chacho handisi zvati ana ruinde wechikoro.
Nemaondo renyu mungati nyaya iyi yogadziriswa sei?
Nyaya iyi zvangu chandiri kuona ndechekuti dai tambo firo rimwe bato ka tambo pinda rimwe rimwe bato tambo ona kuti zvipa ndona kuti zvinzo muna kudzikama ndi because aini zvaizvikufara zvinzo zvasika pakoma ona taomira kuti nyika ine mhepo nyika ine nzara muchawapinda mhepo haiwa hazvina kumira zvakanaka mara yaisu kubatika ende zvinoita sekuti iwo unyazi unotee chigwaza dabereki bhazi nerimwe sure nekumwe divi unozoonawo kuti maticha ana zvarikwasa because mari ari kuora haisi kana kutombotengera mhuri yake anenge ane vana 400 then anoda anoda chikafu anodawo transport yekuti aende kuchikora everyday achidzoka anodawo bhutsu yake chaiko anodawo sipo anodawo hembe yake yekupfeka but unobva wangoona kuti zvinhu zvacho zvenhu zvakatokooma manje saka zvokubata kwese kwese
mwana paakaenda kuchikoro iye akati akanosangana nematambudziko akadii
tambudziko ririko guru chaicha ndire kuti kudzidza haa kudzidza hakusi kudzidziwa zvako ndo one chekutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngaawo sekuti umuswe vanenge vangofunga hongu kudzidzisawo vanongodzidzisa kuti haa nguva yacho haisi kutenga kavha iyi haisi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataurawo zvainge
vanga vari vatarisai madhochi vachitaura vari parunare ukadoma namike wove westudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo muukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera mutungamiri wehurumende yeukraine asiya basa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaaiti kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi vamwe vagari vekushurugwi south vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
vamwe vagari vekushurugwi south kuward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya kwemvura dunhu rese reshurugwi south rine zvibhorani mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu asi zvibhorani mazana maviri hazvisi kushanda izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi mumwe mugari wemudunhu iri amai Martha Mashaya Mombe vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pazuva iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru
kwedu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura mvura hakuna tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7-8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru zviri kudotishungurudzawo tatambura isu dei tawanigwawo zvimwe zvibhorani kuti towanewo mvura nekuti tatambura hatigezi hatisuki madzuva macho hamuna kana domwe remvura
amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiyiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwavo hakutorina zvibhorani amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhi yavo avo vanotanga vavaitisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa
amvura yekunwa hatina vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo saka ana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo saka mupenyu vatiri kurarama hwakaoma Zvibhorana hakuna. Unototanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Saka munongoona kuti ndiro inonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira. Nekuti kana paunobuda uchiti ndokuenda kunoteka mvura, une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako, asi iwe utombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongogara Rural District Council, iyo inobata dunhu reShirugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomekwa kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvebhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa, asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda, saka vanotoreshena kuti vose vakwane. Vakasatodero zvingafambi zvakanaka. Noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati, ava akudhara. Vanoita nezvazvo veTDF vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa, so that itaka riya rinenge rakawira rakavharira mapaipi robva rabuda. Saka izvozvo iprocess yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvakafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende, kunyange hazvo imwe yemari vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga, yakauya kugara, ende yatakandoshandisa takadhirira mapozi pachachacha patongogara kutotonga kliniki kubata nai nekugama kamakliniki. Then imwe yachona takaivakisa bridge, imwe tikaivakisa kliniki.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo, uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Tazoona about 2.5 muna December, muna 27 December. Mukaona takaadvertisa kuda kudrila mabhoro, maequipment ekuipawa bhoro. Musande nei, imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShirugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Atape Zimbabwe, temunika muno manjidza kuda Mwari.
Sei madaro?
Nekuti zvinika muno mazve hatisongoti gore rinori racho kuti pane zvinhu chafamba kana kuti pane zvinhu chiyange zvakanaka. Hapane zvinhu tikubva kuona kuti mapurisa acho akupinda kuti mumuzinda weMDC. Mapurisa hateve nekuchengetedza vanhu sezvavaita kare. Sezvino zvavangoendeka mukakudherera soka kungoshungurudza vanhu. Zvitezvi zvatovewesa, naimboti mapurisa aitishungurudza murod but ezvino zvatovewesa kungoshungurudza kwacho kwatonyanyisa. Saka nyika munomu, chiti hapane chakanaka. hapana chakanakira chimwe kungorwadzisa nachete ichazikana zvichimbofamba president une vakangonyarara ichitwa bhora nyika ichirumbofamba zvakanaka end zvese zviri kurwadza hapana chakanaka munyika munomu so kungorarama nenyasha dzamwari kungoti dai president vachimira kana zvizochitondotongwa svika 2030 yacho yavanobvira chitara evamira semurume vakwanisagadzisa chinhu chete chiri kunetsa munyika hamuna chinhu chakanaka makamboya makaona kuno muzimbabwe zvese zviri kurwadza chete kubva kumari kusvika kuzvikoro kuchipatara izvo zviri kumunda chibage chakatsva
muri kutaura naobechiu ndiri kuharare budiriro
taurai tinzwe
zviri kuitwa nemapurisa izvizvi hazvinaunaka zviri kutoitwa nemapurisa izvizvi haindoona kuti dai vari vamwe ka vangoramba kushandiswa darubozi pakupera kwezuva kuti vatavenge varivo futi varitotamba navo saka pamwe panyu ngavarambe kushandiswa
imimi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
dai ndaiwana mukana wekutaura navo ndaitongotaurawo kutoti aiwa hondo dzavanotagara vachitaura kuti vakarwa ana baba vedu like baba vangu mofe vakarwira ini but vachiona kuzvipitika izvezvi vanorange vakarwira mahara nyeterei kuti zviri kuendeka hapanana nahwani tikufamba kana tozibata chiri naniwo hapana izvezvi hakuna mvura masuweji aringodhubhuka everything hapana kana chiri nani
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata cheFC Platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave pedyo nekutanga. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chikwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuAmerica. Chatora vatambi vese vanga vachirwirwa pamariketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegore ra2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange, Donalds Jinyai weTriangle avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne makepekepe Ekeps United. Vatambi ava vatove kusiyavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weleague pamwe newe Cup Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhora zana nemakumi mashanu ekuAmerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Caps United, mutevere wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera, Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava.
Nokuwanda kwematimu, the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandei pamari ndopokunyatsotanga ipapa kuti akofa mari yakawanda ndiya.
Pamusoro pezvo maMoneybags araura zvekare Last Jesse naSterlingala kubva kumanika Diamonds pamwe naDenzel Kumalo uyo abva kuHighlanders avo vabatana nevamwe kuendera mberi negadziriro. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu uyezve anoita zvekubheja mitambo vatinashe museti vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu vari kuona mukombe wegore rino weCastle Laga Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum setimu ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi epremier soccer league vaKenneth Ndebele avo vati makundano aya achati kurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaorias iyo yakati wandei gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa goridhe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtshanga zomuhle olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngotungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
even labona lava mabhemba sizathi ngamashuku, labona lava vantu abaphume sizibathenda ukuthi baripotile sebejika futhi babe njalo banqabe kuye busuku asibabona. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza, njengokusiphatheka kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala, okunye asisakuripoti ngoba kubona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni owe-state of the emergency okulwisana lezigebengo ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Afika zona kuthiwa yisikhali bangenile bavuduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu leKhanda Mhlophe Neighbor Boys liphethe idlaladelalo elitsha. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant athi athethe leli nyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Leyo yodwa yinsinda abathendula abadala kwababe sithi khona icala lemvula ingube lingene. Laba abantu sebephelile, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akufela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ivandleni lethu hambe bakethi anesibuyo elizulu. Besile sipangano khathesi la yacalisa isenze ngisipangane yoyo bengababo vabapika vabapika okuna vabaze vabavuma indlela yezani yokwethusela abantu laba abantu ngathiwa ngamashirudi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa ta useke wabotshwa ngathi ababotshiwe ukuthi nakhona futhi bafake izankosi sibabone sibesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yiyokuthiwa libanje seliphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njengebandla le-MDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi evathi amashurugu ilanga webandla le-MDC?
Hayi abantu abangakuphendula Ntunga yibo ngoba lathi sethuwile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele belathi besivele sesikuzwile so sesibamelele so ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sethiyana lokuthi amashulugi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bake baphefumule ngoba kabaphefumuli bakithi sizalwane zaseZimbabwe thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela.
Izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini?
Asila sona ukuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma belengisizandla.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intathele izindaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe eweteleni yeholiday in eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide unkosikazi Joyce Nkomo utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ulethembo lokuthi sengivela faka ireport yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphume sibathembe ukuthi bareportile sebejika futhi babe njalo banxabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasithukumeza nizokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho
ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokutshiyana ngokuthiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from u-MP kanye lama-locals ukuthi khona khona into lekayitshintshwa ukuthi-ke bakunanzelela ukuthi lesokuqedilaqedisizwe njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi ezongezinxa kuyukuthi abakunanzelelanga i-target yethu neyethu ekufile ngeke siyibambe sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kuthazwa abantu ukuthi into leyi ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana baba tatele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyafuna ukufika. Ungani yakakasa lokhu senzi isishoma ngizobuhlela. Into esiyibonayo, esiyibona day in day out. And abantu bakhona ababotshwa. Bazi wabotshwa, bakhona ababotshwa kakhulu. Bazi wabotshwa, even khona laba abamasemba sala sibabotshwa, bahlala siyamangala. Sengaze ngadeka.
Umeli we-Highfields East edalela ePhalamende engelinye lamalunga ekomiti ebona ngomsebenzi wezokwemba, umnumzana Eric Murai, uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one way to promise the excellence, stop it. The issue to do with the budget will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho, lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingathiwo ngumongameli ukumisa lokhu kuganga. Isiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende, umnumzana Rangarirayi Godwin Mazo, uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an act of criminality.
Una ukwephulwa kwemithetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi emhlabathini bese siba labantu abathi akonke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngozi. Sikhuluma ngesigilamkhuba.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphaniphani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Batirayi Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili. Phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intatheli ezindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, umnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi urhulumente bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgono weShuro wayengumeli weZimbabwe kuleSouth Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe engekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of
wayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethatheneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlali kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseGaborone bekhululekile. Uke wahamba-hamba ezitaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. Abe Zimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa umkhono weshuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo lutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Yes, I think the service charges are quite tough in my opinion.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iy'ndleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba umkhono weshuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Urhulumente wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshuro uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezitsheneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Minister of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo-registrar general uthi abangeke banakekela yini labo abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana mnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboron uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umkhono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. Ngumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwe abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi kuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha ecothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kuare sinofika kubulawayo namhla emini utshele intatheli zindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United kanye leHarare City, njalo uthe yena injongo yakhe ngeyokuqeda umbuso weqembu leFC Platinum lona eselibe zintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is 3 years on the bounce, and they need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebephakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakane lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba, kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrik Casper de Jong, yena osengumqeqeshi weqembu leFC Platinum. UMandla Mpofu lobekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza yikuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani, njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abaningi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wayengumsekeli wakhe kwiqembu leCape United leHarare City uMark Mathe, esithi uMathe uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kwiqembu leBoso. UHarrison isizalwane seNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayele Port Vale kanye leStoke City engunozinti. Uqeqeshe kweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa, ikanti uye wasebenza njalo emazweni abalisayele Botswana kanye lele Bangladesh. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe indlalade lalo lesihlanu elilesihloko esithi Zihlangene Volume 1. Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu leAmabhuvesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nginguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So shithi ibhendi esiyihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys, ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Indlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Tshintsha Ndoda, Vazhwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Matshotsho mhlaba lo sinobungoni ubuphila buwo mina wamandla obaba ndithethelele sesiphuma idolo zethu. Matotum tava lo snobu, o pilamu o na wamanda, o baba si chesele,
li tholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bazithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sine page ku Facebook, uyangena nje ku Facebook uthi Khala Mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
engingakuchiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo nakithi nje, ungasifonela kona lamanamba u 0619636853. Siyatholakala lapho, ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda umhlaba wonke unje awubathise lapho temo Boys Mazika ngale sakala yabo para seka
Seve cala votando, seve
Kanda mhlophe neighbor boys behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahhofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.